Vanhu vakawanda vari kushanda nekugara kunze kwenyika vanoti kuipa kwezvinhu muZimbabwe kuri kuramba kuchienda kumawere zvokuti kugadziriswa kwazvo kuchatora nguva yakareba zvikuru. Mugari wekuSpain vaishe Unesu Gusha vanoti pane kuti zvinhu zviite nani muZimbabwe zviri kutowedzera kushata vachienzanisa nezvo zvakange zviri mazuva avakabuda munyika.
Saka nguva nenguva yatazinekede Zimbabwe, gore rega rega ndiri kuona zvinhu zviri kudzikira. Zvinhu zviri kudzikira hapana kumbosimukira kwazviri kuita. Zvingave zvivakwa, ingave migwagwa, angave magetsi, angave mvura, ingave education. Remember, ndadanga ndichishanda zvakare kuUniversity of Zimbabwe. Iko zvino kutaura neshamwari dzangu dzinoziva kuti mari yadzakuwaneko zvino hairisviki pa$200. Zvino zvinhu zviri kunyachidzika, asi pandakatanga kupinda basa kuUniversity of Zimbabwe, mari yandaiwana yaikwanisa kuenzana $3,000 muna 2017.
Vagusha vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kusimukira munyaya dzeupfumi nepamusana pekusarongeka kwevatungamiriri vayo.
Hengu tinonzwa nguva nenguva mukuru wenyika achiti nyika inovakwa nevene vayo, asi chokwadi zvakare kuti nyika inoputswa nevene vayo. Statement yacho kuti nyika inovakwa nevene vayo, chatiri kuona nyika iri panguva iri kuputswa nevene vayo. Kuvakwa kuita kushoma tiri kuwanda kuputswa. Nguva nenguva tinochema nevasanctions, asi ngenditi hasi zvikuuraya nyika yeZimbabwe. Hakusi kutanga mukati menyika mukati menhoroondo yeZimbabwe kuenda masanctions. Yakamboenda masanctions nguva yaIan Smith, asi haiva kusvika pairi nhasapa.
Muzvare tariro muungani, avo vanoshanda nekugara kuBritain vanotiwo kusabudurira kweZimbabwe kuri kukonzerwa negwara reZANU-PF iro vanoti harina kujeka.
Mhosva yekuoma kwaita zvinhu muZimbabwe ndinoipa kuZANU-PF, kana kuti ndingati hurumende. Hurumende yeZANU-PF, nekuti kubva pakawana Zimbabwe rusununguko, nyika yakanga ichingori mumaoko eZANU-PF. Kubva ipapo zvinhu zvakange zvichiita sezviri nani, asi ZANU-PF yakabva yaona zvakakodzera kuti vaparadze nyika kana kuti ikonomi, zvekuti kubva time yatingati kuda pamwe kuda tikadzokera 20 years kudzokera kumashure, tinoona kuti hapana chinhu chakaita nani muZimbabwe. Zvinhu zvese zviri kungoparara, migwagwa, zvikoro, zvipatara, hapana chiri kushanda.
Vatichaona Maposa, avo vari kuSweden vanoti nekuda kwekushata kwezvunhu pasi pehutongo hwehurumende yeZANU-PF, Harare rinova guta guru reZimbabwe angova manyamamire nerongo.
Ndinorangarira kuti pakopa kabhanana ndopataisimbokwirira mabhazi nemakombi. Haizi tsvina iyoyo yavako mazuva ano, netsvina yavanhu chaiyo muzvimukoto zvemigwagwa. Muguta guru reHarare maisimbova nezvitoro zvepamusoro-soro, ungati watova pamusika wembare chaiwo. Kunyangwe First Street yaisimbova chidadiso, muina nababhasi, handi matsotsi wavo nasuna. Ndakamboti pindei muguta ndikatoona kuti pamberi peimba yaisimbova bhengi reBarclays muna First, ndakatoona musi uno umwe muchinda imwe shasha yakachera chikomba ichitogodha chibage.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachishanda neInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti urombo hwatekeshera nenyika yese, nekudaro hapana chinofadza.
Chinonyanyorwadza munyika yeZimbabwe matambudzikiro ari kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari munzara, vane kushungurudzika kwakanyanyisa. Vanotadza kutenga chikafu chekuchengeta mhuri dzavo, vanoshaya pekugara, vanoshaya mishonga kana vachinge vaenda kuzvipatara. Urombo hwanyanyisa munyika yeZimbabwe. Saka zvese zvino zvakonzera matambudziko atiri kusangana nawo. Chinodiwa ndechekuti nyika vana veZimbabwe vagare pasi vataurirane. Vataurirane kuti mvura yakatanga kutorovera papi. Tinoda kuti vanotungamirira vanoda kuti vese ava vange vachishanda vakazvimiririra, vakatarisa zvinoti zvakanyorwa mubumbiro remutemo.
Ukuwo vaWelcome Zimoto vanoti vakaenda kuShech Republic vachinoita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro, vanoti ivo honzeri hurusa yekuipa kwezvinhu muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF.
Chinhu chinonyanya kundibata munyaya Shandaka siya shiri kunyika ni chikuti nyika edu ya shika pa kuparara pa kuti ufumi kuru kuparazwa kutambura kwa nyanya na muya wetzera ashanti mazaru kupiwa enzo ungu chanzo nyezeze tikastiasa kuti chichinichi nungu chaka konzera tinungu tukashe kuhumende sanpir kwa 2018 zuna shakatanga kudona baka biwa maereke na mkabi kusopapa waka sobudis kwa upa chika na mauto wachipa kiso yawa mnangagwa waka tozo poda nika iya nesado kushikapa kutaa unutuna kutaba sina nika
Studio 7 haina kukwanisa kunza kumutauriri waba mnangagwa wa George Charamba kana kumutauriwe ZANPF wa Chris Mchangwa Asi izu izuno pikiswa ni mumwe webe chidiki mzani PF, vataura ikandishaya, vachiti manyepo kutibatura wora ora ya nyika, vachiti zakawanda zavakwa ni urumendi ya zani PF kusuka Parizino.
Vanwari kundekwe nyika vanupomera zani PF kujiri kukanganisa wazuri, nyate upimu we Zimbabwe, awanacha wano ziwa. Ndoda kutimuwa uze kutikuno ku Zimbabwe, pane budiro eno shamisa. Da murakasi ya rapegwa na Ian Smith in fact rakapegwa na Garfield Todd Ian Smith akatadza kurivaka rinonzi gwaisha ngani ra kuma 80% towards completion na vamunangagwa udzai vanhu ivavo kuti kuno ku Zimbabwe kwane ma incubation hub vaudzei kuti ma youth ari kufara zvikuru nekuti kwane power bank rinopa maloni kune vechidiki
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana. Zimbabwe iyo yaiva hurudza munyaya dzekurima yakatanga kusaita zvakanaka muna 2000 zvichitevera kubvuta kwayakaita mapurazi evachena. Ndakamirira Studio 7 muDordrecht kuNetherlands. Ndini Jeffrey Moyo.